Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 27, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chikuru chiri kutaurwa nevamembazi yatu ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha.
Rimwe zvesangano rinomiririra varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya.
Tiri kutarisira kuti izotiite meshua kuti currency inge iri stable, toita meshua kuti izvo exchange rate inge iri stable. Zvona ndizvo kuti nyika yedu inge yakanaka pagore rinouya 2020.
Governor veReserve Bank of Zimbabwe vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvakanaka gore rinouya ra2020. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amunotumira kuno kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni nhengo dzaro dzichienda kubasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya ra2020. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti kunyange varayiridzi vange vachida kuenda kumabasa havakwanisi nekuti mari yemabhazi hapana. Mari Mwezuro, mutungamiriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vakaudza Studio 7 kuti havaone varayiridzi vari musangano ravo vachienda kuzvikoro zvavanodzidzisa panovhurwa zvikoro gore rinouya pamusoro penyaya dzemihoro yavo. Atus inotivo ichaita musangano mukuru mwedzi unouya wandira kukurukura zvekuita panovhurwa zvikoro. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Boka raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richange richiita kongresi yayo musi wa9 January munzvimbo yeGweru, iyo kongresi yaimbotarisirwa kuitwa muna December ikazopostponwa.
Musangano uyu ndewei?
Ndopachasungwa zvisungo zvakaiwanda zvinoenderana nekuti kubva kuvhurwa kwezvikoro tichange tichiita sei. Chikuru chiri kutaurwa nevamembazi yatu ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha asi mapuraizi achiramba achingoita mupengo achienda isu mari yedu ichiramba iri pasi, zvaita kuti tidzikire tuite urombo hwakanyanyisa hunoshungurudza. Saka ndo chisungo chikuru chiripo.
Sevarayiridzi, chii chamunotarisira mugore idzva sezvo hurumende ichitadza kuwirana nemi?
Tichitarisirawo kuti kutanga kwegore zvakare tichange tiinewo matsvagurudzo dzatinoda kuita dzekuona kuvhiringwa kwaitwa nyaya yedzidzo yedu nenyaya yemaustrity measures yavamutuvimuve, iyo zvakuoneka kuti zvikoro zviri kuparara, muzvipatara zviri kuparara, asi toda kuti timboitawo tsvakurudzo tichatsoona kuti pakubva pazvatanga education yedu yaparara kusvika papi, tichionawo ndezvipi zvingaitwe kuti education yedu idzokere payanga iri.
Pane chamati maudza hurumende here maererano nenyaya dzenyu dziri kutadza kugadziriswa nehurumende?
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu kuitira kuti vadzidzisi vakwanise kudzokerawo kuzvikoro panovhurwa zvikoro, vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza iyo nenguva yakatikoshera sevarayiridzi.
Mutungamiriri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gavana vebanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudla vanoti kunyangwa zvegore rino ra 2019 ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe vanoshuvira kuti gore rinouya ra 2020 richange riri gore rakareruka. Asi Dr. Mangudla vanoti kuti zviitike nyika inofanirwa kunge iine ichigadzira zvinotengeswa kunze kuitira kuti nyika iwane mari yekunze. Vanhu vakawanda vari kuchema kuti gore ra 2019 rakave rimwe remakore akaomesesa munhoroondo yenyika munyaya dzezveupfumi. Asi hurumende yagara ichichema chema kuti iri mumatambudziko airi nhasi nekuda kwezvirango zvainoiti zvakatemerwa nyika. Ngatinzwe Dr. Mangudla vachiita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Despite the difficulties that we had in 2019, we hope with 2020 toenda tine rubayo rwekuti zvinhu zvakanaka, tiri kutarisira kuti izotiite make sure kuti our currency inge iri stable, toita make sure kuti exchange rate inge iri stable.
Tingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari, nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai vari kungochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga.
Dzokutanga jonga sematatoti mazuva ose mari kuchinga inesimba kunga tichiproducer zvakawanda munyika. We need to emphasize pa production munyaya 2020. Chipiri chokuti tingatine need of purpose, tine social cohesion, nekuti mare simba remare rinoreflecta izvo zvinhu zviri izvozvo. Chekutanga, muri kupozi zvakawanda sei, tirikuzvifita here kana kuti tirikungotenga zvokuimporta, kana kuti tichiusha mumwe chete seZimbabwe yetu, are we showing love? More so this Christmas period. Christmas is about love, is about the family. It's about one people, one country. And as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So why I say people look at the only kusha ke mari mbeng, and your panenya chanche. And produce as much as possible. We need to show love to each other. We need to share the discipline for our country to prosper, and we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? It's so looking at money as a symptom of what is not there.
Takanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari. Nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri, ndechekuti izvo yeungu mari remusystemu irimo nekuti you also know yourself. Zimbabwe in a very high informal sector, between 50% and 60%. So zvichireva izvo kuti izvo mari ikabude kumaformal sector, mabanks, inoenda kuinformal sector, yoita trapped ikoko, haichadzo kumabanks. So that's what we are saying kuti mari yekuti zviite kuti mari iite circulation, tofanira kuti formalize the informal sector. Tinofanira kuti tiite increase production. So the thing is the formal sector inotenga from the formal sector. Mari vhase circulation. That's what you call economic principles. So what you are saying, ndiya zvakafanana. Hati vanhu vadhindo ino division yado kuita iyoyo. Kachiinto of purpose. Ito purpose mainly kuti kuone izvozvo, but the same share division. That's what we are praying for this Christmas.
Avo vanga vari gavana veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudla vari parunare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zvinoti hazvina kukwanisa kuenda kumusha kunopemberera zororo rekrisimisi pamwe chete nehama neshamwari nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Vamwe ndivo vanoti vakatadza kuenda kumusha nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika. More Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Akawanda vataura ne Studio 7 vanoti kukundikana kwa kuenda kumusha kwakaita kuti zuva rekisimisi riite serisina kunyanyo kukosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vasilangwa neNcube nhengo yebato rinopikisa hurumende reFree Zim Congress vanoti kuenda kuzororo rekisimisi kuZimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana need yekuti vanhu tinge tichienda kuZimbabwe chiti tukaenda kuChristmas, because time yeChristmas itime yekunge vanhu vachifara nemafamilies avo, vachifara nemaparents avo, vachifara vachionana hama neshamwari vakanga vakagumana. But nezviri kuitika kuZimbabwe zvinoratidza kuti kana munhu uchienda kuChristmas unenge uri kunobata vanhu maoko kuti nenhamo, because of the political situation, economic situation iri kufesana nevanhu vari kumusha kuZimbabwe. So kutoenda kuZimbabwe panguva inoyi holiday kutonobata vanhu maoko kunge kwadofiwa, nokuti situation iri kuZimbabwe economically it's very very embarrassing and upsetting. So that's why ndisina kuenda hangu kuChristmas gore rino, because handidi kuti ndinochemera vanhu nekuona situation yavari kurarama vari iri kungoitiswa nevanhu maone.
VaBarnabas Samuriwo avo vanobva kuwedza vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Shamwari, zvinhu zvakati wandei, fanike gore rino ra risina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri, maybe kune vamwe, but inini hangu ndakatadza kuenda kumusha because ndakaona kuti nozva gore rino ra risina kunyatsomira mushe mari yevana vari kuenda kuchikoro. Tine vana vari kuenda kuchikoro muna January, vamwe vari kuita form 5, vamwe vari muzvikoro. Saka takaona kuti kuenda kumusha, hey, it's expensive because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekuti zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari dzevana vechikoro, nokuti upenyu hwacho hwamazuva ano hwatiomei.
Asi kunyange hazvo vaSamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha, vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Zvinhu tinoti takatumira magrocery, takatumira chikafu, zvinana mafuta nezvinonyanyoshayika kumusha uku zviri kunyanyodhura zvokuti zvinenge zvaakuzonzi maybe times 2 maprices emuno. Saka zvizhinji zvakaita mamain food stuffs tinotumirawo kumusha kuitira kuti zvitireruke nemari tinenge tichivatumira.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero chaaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Ya, ina ndakwanisa kuenda kuChristmas nokuti hama dzangu dzakawanda dziri kunoko, saka ndakaona hangu kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikuru sei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marivangepo avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotikari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Nazvina kumbira musheve yama tisi vamwewo tisina kukwanisa kuuya kumamisha pangu tikadai tiri tese holiday ine Christmas, but hatina kukwanisa ngetaura nyaya yekuti mega muri kuonawo zvinhu hazvina kumbira mushe kumusha kwedu. Ife chero katumira mari inonzwa chinzi mari yaya yasvika, so yakakatwa katwa chi, so hatinange tichinzwisawo kuti zvichange zvichifamba sei paChristmas. Saka takasarudza kuti tidyire Christmas tiri kunoko kuti tichiunganidzawo mari dzemaschool fees kuitira vana muna January, ndozvo takaona senge zvakakosha.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa, asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopemberera zuva reKrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke muganho vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvinhu kumusha yaive isina kugadzikana, uyewo mafuta edzimotikari motikari arikunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzira kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamugano weByte Bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombo tarisa zviri mapepa nau anhasi. Mukroniko mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti musi weChristmas vanhu vatatu vakafa, vamwe makumi matatu nevashanu vakakuvara mutsauna dzakaitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanoti izvi zvasvitsa vanhu vakafa mutsauna dzepazororo iri pamakumi maviri nevana. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uye vari mumiriri wezengeza muparamende vaJacob Skala vakaita tsauna nemotikari yavo nezuro apo vakapinda pakati pemombe mumugwagwa vachiti mabasa evanhu veZANU PF anoda kuvauraya. NewZimbabwe.com yekare inoti hurumende iri kukurudzira vagai veupfu kuti vanyorese patsva kuitira kuti vaye vakachengeta upfu vahubudise. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka sei pastudio apa tanonoka wande. Ndokombiro kubvunza kuti pane pakaimbotaurwa zvemapasipoti paya pachitaurwa kunzi ukatora passport uri kunze kwenyika whether kuamerica musouth africa kana Botswana nedzimwe nyika painde 318 US vanhu vakabuda vachitaura kuti mari yakawandisa kudidi ndobva pazoita vaipindura vachitaura kuti no mari yawandisa nekuda kwekuti pane unge vachida korea transport ichitakura zvinhu ndozvazvoita kuti idhure ko chakunetsa kande chekuti kana ukaenda kuZimbabwe kwacho havasi kuchinja kubva pa318 vari kungokuti 318 iyoyo US as long kana uchibva kunze kweZimbabwe chete. Chii chakuitikapo? Nekuti mari yakasvika pa318 mukabva muzvikonzero zvekuti itransport yazowanda korea transport nechichi. Ko zvino isizvo zvataita kudhara zvokuti unokwanisa kutumira hama yako vari kusvika ikoko hama dzaidi vachitaurwa kunzi 318 iniwo ndatoendawo ikoko futi ndiyo zvimwe chete zvandataurirwa kunzi 318 wedza wauya wega wedza waita sei. Chii chakuitika? Chitsotsika ichi because ndakanzwa kuchitaura kuti hanzi kana ukaenda kuZimbabwe uchiita wega uchiita iye message i 200 bond asi ukasvika uko hakuna chiri kuchinja vari kuramba vachingoti 318 US iyoyo. Izvozvizvi ndatonzi ndatoendako ini ndinobva kusouth africa pati ndataurirwa mari yekunzi 4,500 mari iri kunzi equivalent 318 US. Chii chiri kuitika? Tataa kunzwisisa ipapo please mutibvunzirewo vanhu ava vekumapasipoti kuti chii chiri kuitika. Chitsotsi here kana kuti chii? Tinyatsonzwisisa zviri kuitika.
Ndotibatei zvangu zvishoma shoma zvinotaurwa nevamwaya vedu veZANU PF vanotaura vachiti echidiki ngavaiti maprojekti vasangode kushanda. Munhu angaita projekti asina kuwana capital here achibva kuchikoro totanga kutaka bhizinesi kake. Andanda tanga ashanda tagone kuwana capital zvavanotaura zvokunokwereta mari achibva kuchikoro. Haana chibatiso chaanogona kunoisa kubhenga achinolona mari. Ivi mapropozal anotaura kuti anyorwe anotonetsa. Ukainyora nokuna nzwana kunyora zvakanaka asi havakuudzi kuti unoinyora sisi vanongoti ndiende nyora propozal inonzwisisika. Saka zvinhu zvinotinetse zvinhu zvavanotaura inzira yekungoscrina vazhinji vachingoti takavhurira munhu wose mukana asi mukana wacho hausi pamunhu wose dangwe ari pamunhu wose vaita zvinhu zviri pajekerere. Zvino zvavanotaura hazvigoni kuti munhu atange bhizinesi asina kana kuwana capital. Mwando angaitotaura zvekuti anhu akatengesa mota andanga atoona capital kudhara vanozotengesa mota utanga projekti yake efamin. Saka okamuti ungatanga unotengesa infomu here kuchikoro? Saka zvinhu zvavanotaura ka zvinongoratidza kuti vanhu ava vanongoda kuguta kuri kwavo vachibata mayouth kumeso. Ndinotenda hangu.
Makadiniko wahwande? Rakwana zuva riya rataitaura ratamuzi zuva rakwanimirodi. Tiri kuti isu wahwande ravaiwo bhaibheri renyu mutore Jeremiah chapter 52 verse 31 kwenda pa 34 muziwe kuti ndiana akabere kwa musa 25 nasi. Number 2, ndoda kuti mutoro Bible yenyu muwerenge pana Watongi chapter 3 muwerenge verse 1 kusvika kwainoguma kwese, muchanzwisisa kuti wana wa Israeli wakanga wachirasika sei pamberi pamwari uye wachiita sei zvizvawaita zvaisemesa Jehovha Mwari, wachiraswa kupandwa kure pamusoro pemabasa anonyangadza avaiita. Chechitatu chokupedzesera ndechichi wahwande, tine vanhu vakawanda vamunodaidza apa muchiti vafundisi. Hama dzangu, dzimwe hama zhinji dzinoti imi munoshona vamwe uye munozvidza makereke avamwe. Hatizvidze makereke, hatina vatinomhura, asi nhau iripo ndeyekuti wese vamunoti vafundisi wedzikereke dzamunodaidza, idzo kereke dzamunoti dzine nyunyeni dzinonzi aligned, makereke ese iwayo haana matemo ari anonamata chikara mufananidzo wezvemhuka zvepanyika panapa. Chikara chakaindodyuka kuti chinamatwe, chikonzere wanoobserva Christmas, wanoobserva Easter, wanoobserva zviro zvakawanda zvine masaramusi zvisina ukama nokunamata Mwari. Izvozvo ndo zvatinoramba kuti musati taurire zvisina nebasa. Wachiuya wachiti takarasima wachitaura nemiwo muchito wati vatungamiriri wafundisi vemakereke, havasi vafundisi vemakereke, asi kuti wakatoshata wanotsigirana nokunamatwa kwezvifananidzo. Imi kana musingarawi Bhaibheri muchiita rekunzwa sezvandinoda kuteera, muchiti makatokurira padivi mukabatisisa dzidziso dzana bhala.
Hai, ndoda kungotaurawo panhau yekuti uyu chamisa uyu mvanhu uyu dai arambawo kuto dai zviramba zvehurumende yemubatanidzwa izvi. Izvo hurumende yemubatanidzwa idhi kana kahwina ngaatonge, kana kahwina guna haguna imba inoita vana baba tu vakazoshandisa tsvangirai 2008 kagara zviramba mvanhu wechidiko. Ndino tinotenda chiinda nditaura ndiri Cape Town kana kuti Ngala.
Madini 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 kwa chamaro studio 7 ndiyo mhorosa yazvikunji kuti makurokoto vavai makashinga noupenyu nokuzvibata mupindo mu2020 dazvozvanhau dzakakura chaizvo. Ndino mhorosa wekwedu vese vokwagumbo vose ndikuva mhorosa anenani zvakanongera gungo paari toti happy happy new year. Asi kana nazvefadzi nejuri zvou arikuga kumberengwa tenhofu ndomhosa zvikuru andikumutsvaka zvingaiti kana aiverenga wei audio andifonerewo please ndare nezvuru wangu ndokuti we are ready for kupinda mugoredzwa here. Ndinofara zvikuru.
Ndinokwadzisa hama dzangu dziri kurutenga unonzi Kulimbigia namai vangu ari kurutenga Kulimbigia vakamakanyambe vari parutenga paLimbigia apa. Ndinovakwazisa nevamwe vose varipo, ndinovakwazisa nehama dzangu nevana vangu, ndinovakwazisa nevari kuno kuJoni vana Katishere, ndinovakwazisa kuMesina, ndinovakwazisa nevari Joburg, ndinovakwazisa hama dzangu dzikaira Gwede Makadini mose.
Makadiko wajonga, toda kukwazisa vashamari vese vestudio 7 chitaiwa mweya neChristmas yakanaka nenyuya yakanaka. Tiripo zvedu paCape Town apa nonzi Colin Dumba. Toda kukwazisa timu rangu rese riri kunoku randakarara naro, tinotenda Chirinda. Ndozoendawo paCape Town ndozokwazisawo pamunina wangu James Dumba naPrince Dumba. Ndozoendawo paDandi ndokwazisawo Mudhara Dumba nevamwe vosewo. Toenda kwaDJ ukoko ndokwazisawo nevamwe vese ndonzi Colin Dumba paCape Town apa. Zvinhu zvakafamba mushe New Year tendiri tese tita aiwa muve nenew year yakanaka, happy happy new year.
Mhanzo apfungwa dzevamwe vachereri vestudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu. Ko imi munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano ravana chiremba Doctors Without Borders razivisa kuti harichaenderera mberi nokuedza kumisa kufararira kwechirwere cheEbola mune rimwe guta muDR Congo, nekuti mauto ehurumende akapinda mumakamba munoshandira vana chiremba, sezvo izvi zvichipunza chibvumirano chekuti vana chiremba vasave nedivi ravakarerekera munzvimbo dzavari kushanda vari. Mapurisa eHong Kong anodzimura mirishonga nezuro akapinda munzvimbo zhinji dzokutengesera achiedza kumisa kuratidzira akasunga vanhu vakawanda vange vachiratidzira kwemazuva matatu. Nemusi wechitatu vanoratidzira vakavhara migwagwa vakabhaza zvitoro zvaifungidzirwa kuti ndezvevanhu vanotsigira hurumende vachipotsera mabhambu epeturo. Iko zvino regai timbotarisa kuti chii chiri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kuti vanhu vakatamba sei zororo rekisimusi, uyezve kuti nhasi Boxing Day yakamira sei kunzvimbo dzakasiyana siyana nedzimbo dzakaita mukurumbira mugore rino. Nyasha matsindikwa vati ivo vari kuda kunzwa chimbo chapoma dzore achiti iye handicheuke.
Hallo Mayadi.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Tiri kuchindira kuri. Ah, ndizvina zvakadhakwa.
Sei muri kudaro? Mabva makumbira imi kuti muda kunzwa poma dzore. Sei mafunga kuti mukumbire chimbo ichi?
Ndeke kuti handiteke zvozi, hei, ndanga ndaona mahwani.
Ehe, mungatsanangurere imwe nhamo yamakanyanyowana yanga yakaoma iro gore rino ndeipi?
Kuyewa mari, magetsi, mvura, nachokuti maiti hamutopindikia.
Saka nhasi muri kuitsei paBoxing Day kudai?
Ndakagara hangu kuchokuyemwe mubeso wangu ndichitogadzira hangu foni yangu zvozi kuti ndichazoitisazve nyaya yacho mari yacho iri kunetsa zvingaiti.
Amotaura naGabriel chinoona ari paRustenburg paSouth Africa.
Pakadiko paRustenburg apo?
Ah, paRustenburg pakunaka chose.
Ndechipi chimbo chakakufadza igore ra 2019?
Mweya misesekedze chakarohwa, chakarohwa mambo ditirere. Ah, vari kuuya nazvo number one kani.
Oh, chii chinokubatai parwuyorwa mambo ditirerei?
Panyaya yekunzi apa rumbo rwake rwekuti mweya ndisesekedza apa, yeshi.
Ehe.
Zvinoratidza kuti kana vanhu vazhinji kana nguva yokuyasvika, haa, vanodaidza nyasha zvakanyanya.
Ehe.
Asi kana iri nguva yekumbonakisa iyi, heishi, kunyanyisa varume ukaona kana izvo zvamuomera kurwara, heishi, unonyanyisa kurangarira vana vake.
Ehe.
Asi dai tagara hedu tichirangarira vana vedu tisati tarwara, haa, ndezvichiendeka. Ah, Boxing Day chakachaya, chakatochaya, tinotori pabasa izvozvo, pakatooma.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vekwamaramba kisimusi, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangurya, vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvisenge zvakanaka gore rinouya ra2020. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nchiti mosara zvakanaka.
Soku isika disenda.